ZDC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe uri kuramba huchidzika. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vava kuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Baro rakabudiswa nezuro banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti uremu hwedhora reZimbabwe hwakadzika nedhora nemasendi makumi maviri nematatu pakutenga dhora rekuAmerica. Svondo rapera dhora reAmerica raitengwa nemadhora eZimbabwe anoita zana negumi nemashanu nemasendi makumi mana nemaviri Zimbabwe $115.42 asi nezuro dhora rekuAmerica rakange rava kutengwa nemadhora eZimbabwe zana negumi nematanhatu ane masendi makumi matanhatu nemashanu $116.65. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDufra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana nyika yakambobudirira ichishandisa mari yekune imwe nyika. Naizvozvo hurumende ine basa rekuumbidzira nekukurudzira vanhu kuti vavimbe nemari yemunyika.
Zvinhu zvakawanda zvinokonzera kuti mari yenyika ipi neipi zvayo inge ichipota ichidzaka nokupota ichikwira. Takatarisa nyika yeZimbabwe tinoona kuti utsigo hwemari yeZimbabwe hwakanyanyo kutsigirwa zvakanyanya nekuyadza upfumi kwakaita kuna anatourism uku kusati kuchanyatso kuwanda vashanyi vari kupinda muZimbabwe yakanyanya kutsigirwa zvakanyanya nana mining kwenye utikuwa zaka nyaya futi nukurima nukuti ndo zile zile uti unanyo kutunzira mari yakati wandei mwenye kaizo zezo zekare zimwe zinoitika ndezvo kuti mabatirwa anoitwa upfumi nayo vanenge vaine masimba acho ehurumende anowanza adonhedza zvekare kana kukwidza masimba enyika. Saka zvinhu zvakati wandei tinoziva isu kuti zvinhu chinhu chikakodokodai chaicho chenyika chakaita sekuti purezidendi akanzi nhasi warwara munoona kuti mari yenyika inogona kuderera. Saka bati zvinhu zvikurukuru zvakanyanya kukura zvinodeedze mari yenyika ndo zvandataura izvozvo zvinounza yatinoti foreign currency munyika tazvitendesa kana kuti vashanyi vauya munyika.
Saka kana takatarisa Zimbabwe zvikuru, imi nisokuona kwenyu chii chingaitwa kuti dhora reZimbabwe riwane simba rirambe rakatsiga?
Chingayanyo kuitwa pandocho kudzidzisa vanhu veZimbabwe, hurumende kana vamabhizinesi navamwe vanoziva nezvemari ngatidzidzisane kuti hapana nyika pasi rino rose yati yambobudirira ichishandisa mari yeimwe nyika. Nokuti mari yeimwe nyika iyoyo haipiringiwi muZimbabwe, mari yetingari kushandisa iyoyo. Zvino toda kushinga kusvika kuti nyika izokwanisa kuti mari yayo isumukire denga hazvingouyi nyore. Tikava nechirimbo nemari yenyika medu zvinotiitira nyore, zvinokwidza yatinoti consumer confidence iyoyo nemari yedu, zvinokwidza chi uremu hwenyika. Ndinoziva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvinoita kuti vanhu vomuZimbabwe kunyanyaini ndisava neconfidence nemari yenyika medu. Takaburuza mari tose, dzanga dziri kumabhengi, dzanga dziri kupi, mari yacho ava marara. Saka zvingaitwa apa ndezvokuti tika kwanisa futi chimwe chinhu chekuti kwanise kugadzira zvinhu zvedu pachedu muZimbabwe tichitengesera kune dzimwe nyika kuexporta kuyoko pamusoro pekuti titore variri muZimbabwe tototenga zvekare zvinhu zvinenge zviri kunze kwenyika tinoita kutocreata mabasa kunze kwenyika ikoko instead of creata mabasa munyika medu nokugadzira zvinhu zvomunyika medu zvatinozoisa kune dzimwe nyika.
Saka kusimudzira ruvimbo kana kuti confidence mumari yemuZimbabwe chii chinofanira kuitwa nehurumende?
Hurumende inofanira kuunza mitemo inoita kuti vanhu vomuZimbabwe vavimbe nemari yavo noufumi hwavo. Hurumende inofanirwa kuita mitemo inoita kuti mabhizinesi okunze akwanise kuuya muZimbabwe achifoma mabhizinesi anocreata basa. Hurumende inofanirwa kuita kwete hurumende chete vamabhizinesi zvekare, nokuti hurumende tinogona kuishora apo naapa, asi tinofanira kuziva kuti hurumende haisiyo inocreata mabasa. Mabasa anobva kuna vamabhizinesi. Isu vanokwanisa kuti aitabata chakati chakati chizemploya pachedu, tingava kumusika, tingavachi tisu tinozobhadhara mitero kuhurumende. Hurumende inokwanisa kuzodistributa mari idzodzo ichisapota vamabhizinesi madiki vachikreatawo mabasa. Vamabasa ivavo ndi vanozokontributa kuhurumende zvidero. Saka zvikadero chimwe chihombe nechokuti uori hwakanyanya corruption kubvira pasi pasi apa chaipo pavanhu vari pasi pasi apa pano uori hwakawandisa chaizvo chaizvo. Hapana nyika ingabudirira ingasimbisa dhora rayo nouori hwatinonzwa muZimbabwe zuva nezuva, kuti unonatsokuona kuti patoll gate panotorwa mari yemigwagwa, mugwagwa yacho iwo wakatofa patoll gate ipapo. Hapana unozviona mari yacho iri kuindepi kana yakasagadzira toll gate iroro. Ndo zvimwe zvinodzasa urebu kwemari yenyika yedu isusu chouori.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council inoita madhora emunyika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu pazuva kwemazuva gumi nemana avachange vachimaka bvunzo idzi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vanoti chavari kunyanya kunyunyuta nacho ndechekuti mari iyi kunyange ikaiswa kumadhora ekuAmerica yagara iri shoma, uye varayiridzi ava vanozopiwa mari iyi nemutengo unenge uchitengeswa nawo mari yekunze pazuva iroro. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimsec amai Nicolette Lamini kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamasaraure.
Tati kunyanyanyita nacho chekutanga ndechekuti mari iyi iri kuma US dollars yagara iri kuuya iri shoma, kuchinzi munhu anogona kupiwa kana $10 25 per day, asi ichizo ukazoverengedza mari iyi yavakakuletwa inogona kunge yakusvika kuma 16,000 panguva yose dzichange dzichienda munhu for 14 days. Asizve chinonyanyorwadza ndechekuti mari iyi yema US dollars inongonyorwa papepa kuti unopiwa mari yakati, asi kana wakupiwa iwe yochinjwa neinterbank rate wopiwa mari yako yanga wachikogona kungopiwa ari ma US dollars. Mari iyi haisi kuuya ari ma US dollars, iri kuzouya yachanduruzwa yaiswa kuma RTGS zvekuita kuti isazosvika yakakwana.
Imari iyi yamunoti imi sesangano yanga yakakodzera kuti ipiwe varayiridzi ava kana muchiti iyi yavari kupiwa ishoma?
Basa rekumakambaza manishoni iri harisi basa rekutsvaira mustreet, asi kuna anoshandawo mustreet ane basa rakakosha raanotiitira kuti nyika yedu ichene. Tinochitarisa kuti munhu iyeye anotsvaira anofanira kunge achiwana mari yatingati minimum wage inenge ichimecha nepoverty datum line. MuZimbabwe poverty datum line yadarika 73,000 kare kare, tingangoiisa pa 74,000 sezvo tikungoti tisanyanyo da kunyanya kudzikisa gejo. Iri pa 74,000 mukaidivida ne 30 days inoshanda munhu, kuti munhu zuva rimwe chete angadai achipiwa mari tozoichinja toisa kuma US dollars tichishandisa 200 US dollars. Unoona kuti munhu pazuva paanongozvishandira hake achiita basa rese rese anofanira kunge achipiwa $12. Saka mari iyoyo yekuti upe murayiridzi mari yakaita se $10 kuti amake mazamanishoni enyika achato decide kuti vana vachaita ana mukoti ndiani vachaita chiremba ndiani achaita engineer ndiani tinenge tichikanganisira nyika yedu
ibvunzo dzipi dziri kumakwa nguva ino vamasarauri
Bozo ziru kumakwa nguva ino zvinosangatira mazamanishoni evana veadvanced level nevana veordinary level ndo dziri kumakwa izvezvi pakutaura kwatiri kuita izvezvi
Saka makasvitsa here nyunyuto yenyu kuZimsec uye makawana mhinduro here
Hongu mashoko takasvitsa kuZimsec mashoko vanoaziya asi chavepo ndechekuti zvinhu zvese zvaakuitwa zvehurumende munyika ino zvazara vanhu vasiri sincere vanhu vasingari kutaura chokwadi mukavabvunzwa votokurambirai kuti hatizivi asi sei tatotaura navo tichiedza kuvaonesa zvakanakira kukoshesa bvunzo dzevana nekuti ndo zvinovaka nyika mberi tisazoti munhu anzi adzidzire kuita chiremba iye asi takumbobvira apasa tisanyembere kuti munhu adzidzire kuita gweta iye asi takumbobvira apasa zvetakuremedza vari mberi
mutungamiri weartus vaobed masaraure vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi masere nevashanu 185 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mashanu 5,350 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana masere nemakumi mashanu nemumwe 229,851 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nezvina zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevanomwe 4,274,377 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nezvitatu zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu 3,303,773 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 58,792 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Tauriri webato rinopikisa re Citizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vanoti zviri pachena kuti mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vadzimirwa uye vari kutya zvavari kuona kuti simba rebato rinobva muvanhu Advocate Mahere vaudza Studio 7 kuti vamonzora vaifunga kuti zvavane mari zvavakatora muzinda weHarvest House vakadzinga vamiriri veparamende vachakunda asi iko zvino vava kuona kuti simba rebato rinowanikwa muvanhu izvi zvinotevera mashoko ataurwa nemutauriri wavamonzora Valoid Damba avo vachendera mashoko akataurwa pakupera kwesvondo nemutauriri weMDCT vaWitness Duye vachiyambira nhengo dzeCitizens Coalition for Change kuti dzibude mubato reMDCT zviri pamutemo tabata vadamba tikavabvunza kuti kupinda kana kubuda kwemunhu mubato ripi zvaro hakusi kuda kwemunhu here kana kuti voluntary
munhu angangoenda papress conference odeclare kuti ndaa president nekuti munhu anokwanisa kuita president weMDC anokwanisa kuita president nekuda kwecongress kana kuti extraordinary congress ndo zviri pamutemo kwete kuti iwe unoti ndabuda asi ndindaa president haupindi nekubuda nekuti hazvisi pamutemo wakanyorera nekubvumirana musi 26 February muna 2000
kupinda kana kujoina bato repi zvaro handiti kuda kwemunhu here kana kuti voluntary
kana muna achibuda anoti nyenda abuda ende anachashandisa zita renyu anoshandisa logo yenyu anoshandisa ine insignia yenyu saka kuti kana muna achibuda ngaabude zviri pamutemo nekuti mutemo ndowatakabvumirana muubumbiro remutemo although iri inonzi voluntary organization asi voluntary organization ine mutemo nekuti isu tira kutonga nyika kaya kutonga nyika tinotonga zviri pamutemo hatiite kuti ada watonga muzinda wenyuchi hazvimo kana wechingoshibuda vakusupporta rimwe bato vakutera rimwe bato unobva wabuda zvachose obva wasiya zvese kumashure
vadamba zvinoreva here kuti munhu anenge apinda mubato renyu kana ava kuda kubuda mubato renyu anotoenda kumatare kunogurisa ukama
mukoma sandi izvozvo zvinoreva kuti kana munhu achingada kubuda mubato anotoenda kumatare edzimhosva asi imi munoziva kuti bumbiro remutemo remusangano riri kuhigh court mapolitical parties ese amunoona ane maconstitutions avo kana kuti mabumbiro emutemo ari kuhigh court of Zimbabwe saka unokwanisa kuenda ikoko kumatare edzimhosva zvisiri kunzi kuaenda ikoko asi kana kuenda kwako kutedzera zvakanyorwa mubumbiro remutemo rawakabvuma iwewe sadunga munhu kuti ini bato iri ndarida ndaakuritera panyama nepamweya zviri pamutemo zvatabvumirana sezvakabvumiranwa musi wa26 february muna 2000 takanyora bumbiro remutemo remdc rinondovatinotedzera
bato renyu rinowanepi mvumo kana kuti simba rekumanikidza vanhu kuti varambe vari mubato renyu ivo vasati vachada
mukoma hatina simba rekumanikidza munhu asi kuti paunopinda unosaina bumbiro remutemo pabumbiro remutemo riri mukariteedza mukariona pane panosaina nhengo apo tinomupa constitution yekuti ndabvuma kuwa nhengo yenyu saka ukabvuma wazvisungirira ukazvisungirira iwewe ukazoda kubuda wakutaura chimwe chinhu kuti inini ndaakunzi chakati tinovhura patakanyorerana ndosatinzi voluntary organization asi voluntary organization ine inonzi fine print fine print iyaya ndoinorasisa vanhu vazhinji zvinji chaizvo tinotaurana zviya zvokuti hanzi munhu kana wada kubuda tedzera bumbiro remutemo ndozvatiri kutaurai zvokuti kana mukadzi ada kuramba ini haafaniri kupisa musha wangu kune vekumaruwa nekumapurazi vanozovezva mutemo wandiri kutaura uyu nekuti matongerwo enyika atinoita haasi bedzi pakuti tiri kuita zvechirungu asi kana kumaruzevha kwatinobva kumamisha kwatinobva mukadzi haapise hozi haapise kiche nekuti ndaramba ine murume anosiya yakadaro
avo vange vari mutauriri wavadouglas monzora valoit damba vari parunhare kuharare nestudio 7 asi mutauriri webato recitizens coalition for change advocate fadzai mahere vanoti vamonzora vari kuvhundiswa nekutambirwa kwakaitwa bato recitizens coalition for change
sezvinozivikanwa nemagweta ose imwe nzira inotenderwa pamutemo yekuti munhu abude mubato kujoina rimwe bato saka kana munhu MDC Alliance akajoina rimwe bato rakaita se Triple C kana kuti Citizens Coalition for Change munhu iye anenge atobuda mubato iroro automatically kana kuti nenzira yemutemo iyoyo saka isusu tiri kushamiswa nemashoko ari kutaurwa navawitness Dube nokuti mukuru wavo vadouglas munzora vakarecola maMP vachiti ivo vajoina party new and MDC Alliance izvinezvi vakuchinja zvakare vakupidigudza nyaya vakutaura kuti aiwa maMP edu chingori pachena ndechekuti vari mupanic mode kana kuti vari kutya kuti yellow movement voita sei nokuti nyika yese yatekeshera yellow munhu wese ari kungotaura kuti ngaapinde achimukomana isusu tiri vetriple c isusu tiri veyellow saka ivo vaifunga kuti zvavane mari zvavakatora harvest house zvavakatora recola maMPs vachakunda asi simba rebato rinowanikwa iro muvanhu saka ivo havana vanhu saka vakuedza matricks nemastaira ose kuti vaedze kukanganisa simba revanhu asi simba revanhu harikanganiswe nenzira idzodzo
avo vange vari mutauriri webato recitizens coalition for change advocate fadzai mahere vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi munewsday zimbabwe electoral commission yakazivisa nezuro kuti iri kunetseka kunyoresa vanhu kuti vavhote mune dzimwe nzvimbo pamusoro pemvura iri kunaya zvakanyanya. Munyuzde makare, vana chiremba vakazvimirira vanoti vachamira kuona varwere vari pamedical aid kusvika vabhadharwa mari yavo. Mutungamiri wesangano remedical aid and dental private practitioners of Zimbabwe Association vaJohannes Marisa vanoti vana chiremba vesangano ravo vari kutadza kuita basa zvakakwana sezvo mamwe makambani emedical aid asiri kuvabhadhara. Kuroneko rinoti hurumende yatanga kupinza basa varayiridzi vanoita zviuruguni 10,000 sezvo zvikoro zvichazarurwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadizvi. Aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa nebasa guru ramunobata. Right, nyaya yangu iri pakudaiso, iri pane uyu muchinda uyu anozvitiga kanjoro. Muchinda iwewe wauya nenhau yakanaka chaizvo kana uchiziva paizvigwa mari dzeZimbabwe, kana uriwo unoziva paizvigwa mari dzevana dziri kukonzeresa nhamo munyika, aiwa tinozvitenda chaizvo. Asi chandati ndimbokunyeurira zvangu somugari womuZimbabwe, semwana weZimbabwe, ndatiningobvunzwawo mubvunzo kuti naiwe Gakanji, usati wasimuka kuenda kumahofisi kwese kwauri kutaura nekumagofu kusi kwese kwauri kuda kuenda uko, chimbotanga wanovhukunyura pakatsvetwa 15 billion. Kana wanovhukunyura pane 15 billion kufunga vana veZimbabwe vangakufarira chaizvo, kusanganisira nini wacho tingakuda chaizvo, nokuti unenge wanovhukunyura pakavigwa upfumi hwenyika zvakonzeresa nhamo nematambudziko, zvakonzeresa kuti maticha anonge zvosveni murombo, zvakonzeresa kuti mwana weZimbabwe atambure kusvika pokupedzisira, adeedzwe nezita rokunzi nhamo pese paanenge ari kunwa nhamo nokuda kwemari dzakadyiwa dzisingazikamuri, dzakanyangarika dzisingazikamuri dzaenda kuti. Tinotitenda chaizvo zano rako, asi ukavhundukunyura 15 billion ukanotsvaga futi pakadyiwa mari yeCovid, aunenge watigonera chaizvo. Zvimwe zvese wozoita zvako, asi kana usati wavhukunyura pane 15 billion nemari dze yeCovid nikai gara pasi.
Isu tine CCC Toyota government will be the next government and zviri pachena chamisa tura mukombe ari kudikwa pese paanofamba nokumhondoro yangu ati ngaapinda ngemukomana. Tinoti ngaapinde mukomana wechidikuyu asunguri weZimbabwe kubva madhaka ainizwa nezanupf namunangagwa.
Mamuka sei pastudio 7 muri kutaura nafadza MJ kufendera stop South Africa. Ini nyaya yangu iri panyaya yavadhuve vaita hanze nekuti tichitaura totaura nezvemitemo vanhu vesisi vanhu vanenge vari vanhu vasina kubva mune zvakanaka vadhuve navangonzoraka. Isu semasapotas vanhu vanotsigira zvematengerwo enyika tinonyatsoona kuti vanhu vari kushandiswa. Zvematengerwo enyika chaizvo havana nguva nazvo, havana midzi yakanyanyodzika because tiri kuona kuti munhu vari kurwisa ndishamisa kwete ZANUPF. Vangwitinesi dhuve ndavazive kuti kana vachidzi opposition party havana kunangana nekungotariswa zviri kuitwa neimwe opposition party. Ngavaende kuvana veZimbabwe vataure hwaro hwavo kuti kana vachinge vakunda vachada kuzoita sei, kwete kutarisa vachamisa pavatsika nepavafamba. Vadhuve ngavazive zvavo kuti isusu sevanhu veZimbabwe tiri kuda nyika yakanaka kwete kurwisa vachamisa. Chamisa chete chete ndiyo ari panyanga, hapasapoti vari kupedza nguva zvavo, havana sapoti, ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei. Nhasi chitatu mumasemifinal Burkina Faso ichatamba neSenegal. Mune imwe semifinal mangwana China, Cameroon ichatamba neEgypt. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa mudare Senate ya America va Mitch McConnell nezuro vakati avabvumirani nezvakataurwa nevaimbo vamutungamiri weAmerica va Donald Trump avo vakati kana vakakunda musarudzo vakaita mutungamiri weAmerica zvakare vacharegerera vanhu vose vakasungwa vakavharirwa mushure mukowanikwa vaine mhosva yokupinda nezvichisimba mudare reparamende yeAmerica reCapitol Hill. Chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vanoti vaMcConnell munhu anonzwisisa zvematongerwo enyika zvakadzama vachiti kuti vataure izvi vakange vaona pamire pfungwa dzevanhu vazhinji munyika.
Ndinoona vaMcConnell vanenge vatora nzvimbo yevanhu vakawanda vemunyika muno yekusagadzikana nezvakaitika musi wa6 January. Vanenge vatora mifungo yevanhu vakawanda kuti zvakaitika hazvisi zvinhu zvaifanira kunge zvaitika. Saka ndinoona kuti mifungo yava McConnell neyava Trump yasiyana pane zvatatichinzwa mazuva apfuura. VaMcConnell vatora nzvimbo chaiyo yeAmerica yatinoziva kuti munhu anotongerwa mhosva dzake, kunyanya mhosva yakaitika musi wa6 January 2021 imhosva huru yanga ichinetsa vanhu kuti vaMcConnell position yavanga vachitora before neyavatora iye zvino yakurakidza kuti America ine democracy yekupa munhu mhosva dzake. Ndiva Trump vanga vachiinsaita violence vanenge vasiwa pachena navaMcConnell, zvinova zvinhu zvandifadzawo neni kuburikidza nemukumira neruzhinji kuti dai zvinhu zvakadaro zvasimbisa nyika ino vanhu vatongwa nemutongo wavo unokodzera nemhirizhonga yakaitika.
Munoona sekuti vaMcConnell vacharamba vakamira vakatsika pavataura apa here kana kuti vangangozochinja kwava mberi uku?
Inini maonero andiri kuita vaMcConnell position yavatora iye zvino ndo mafungiro andaa ndichiita nguva yese kuti vachinje kubva pavachitora iye zvino vadzokere kwavanga vari zvinokwanisa kuva ivhiringidza zita ravo kutaura political career yavo kana kuti history yavachazosiya, nekuti position yavatora kwandiri nini yatondirakidza kuti vatora position yechokwadi. Handifunge kuti vachachinja nekuti munhu ari very mature in politics and ndinoona sekuti position yavatora manje yatorakidza maturity yacho yekuenderana nezviripo. Ndo mafungira andiri kuita iwayo.
Kana makatarisa vaTrump munoona kuti vanomukana here wokukwikwidza zvekare kana kutosarudzwa kuti vadzoke kuita mutungamiri wenyika?
Inini zvandinoona ndezvekuti vaTrump vanga vagara vasina mukana nezvakaitika izvozvi nepozisheni yavapo iyoyi yekuti vaMcConnell munhu akasimba kupolitics dzemuAmerica, especially kuRepublican Party yavanga vachitora yekumira navaTrump. Asi nemamiro azvaita hakuna munhu ano contesta position ya president asingakwanise kuwana vanhu vanomutsigira kunyanya vari pakati nepakati kutaura maindependent besides kuva mudemocratic or murepublican. Saka mukana wavo wanyanyisisa kushomekara. Saka ndinoona kuti iwo pachavo vachazviona kuti hazvisina kodzero kurakidza nekusakunda kwavanokwanisa kuzoita kuti vadzokere musarudzo dzemutungamiri yenyika dzichauya 2024.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu rePennsylvania vaNick Mada vari paronhare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nemari iri kupiwa varayiridzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzera vakuona kuti simba rebato rinobva muvanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichi kupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.